Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 23 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sebato rezano PF tinongodzoka pamashoko akatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana.
Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti ZANU-PF yawana zvimwe zvigaro zvemakanzuru sezvo pasina ari kuikwikwidza mushure memutongo wedare rekurambidza veCitizens Coalition for Change kukwikwidza.
Statement rakabudiswa nezvechi mberi kunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge kwabuda mutongo weHigh Court.
Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti ZEC yakurumidza kumedza kutsenga ichada. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi Africa Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF yatora zvigaro zvishanu zvemakanzuru muHarare, Chiredzi, Manyami, mushure mekunge dare rapamutongo wekuti vasakwikwidze richitsigira zvainge zvaturwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Sezvo vaShabangu vasina munhu avakaisa kuti akwikwidze, ZANU-PF yabva yatora zvigaro izvi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa sezvo vaShabangu vakadzinga makanzura uye nhengo dzedare reparamende dzeCCC. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vafara nekuwana zvigaro izvi.
Isu sebato reZANU-PF tinongodzoka pamashoko akatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba neimwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka ninokuda kwokupokana kwavo, nokuda kwohumbimbi ndoga, nokuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa. Ndoo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Vebato rinopikisa vanoramba vachiti ZANU-PF ine ruoko munyonganyoka iri kukonzera kurasikirwa kwavo nezvigaro izvi. Munomira papi imi sebato?
Isu seZANU-PF hatingagumbuki, nekuti isati totopindura maelection tinenge tichida kuti vedu vamiririri vakwanise kupinda, vakwanise kuva ivo vanosvitsa mabasa eZANU-PF navamunangagwa kuvanhu, vave ivo vanokwanisa zvakare kuva ivo vanoshanda vachiita kuti nzvimbo idzi dzavakunda vange vachiita kuti dziende mberi.
Nyika iri kugadzirira kuenda kusarudzo zvakare. Kunotyirwa nyaya dzemhirizhonga, kunotyirwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu. Sebato muchitiwo kudini?
Isu kuna vanhu vezanupf tinongoti ngatirambe tine runyararo rwedu, chero tikadenwa, chero tikanzwini, chero ukabayiwa, munhu anenge akupokana newe anoenda kumutemo. Ngatisaite violence. Avo vanenge vachinzi vanokunda, nekuti tisakatarisa kukunda wedza pavhoto kana kuti hapana. Ngatichitobatai basa titotanga kudeliver zvido zvevanhu, nekuti mutungamiri wese wese, kandidheti yese yese kwairi inotoziva nhunha dziri mukati menzvimbo yavo. Chiitai kuti vanhu vaone kunaka kweZANU-PF, nekuti isu tisitega bato rinosvitsa zvido zvevanhu kuvanhu. Ngatichitobatai basa tiwedzere pamabasa ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vaone kunaka nekusimba kunonzi kweZANU-PF.
Vanga vari mukuru mubasa rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZeki kukurumidza kumedza kutenga ichada nekuti vari kuda kukwikwidza mutongo wedare reHigh Court uyu. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri vatsachigaro veZeki vari mutauriri weZeki zvakare Commissioner Rodney Kiwa kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata vaMukwananzi.
Statement rabuditwa neZeki ndere kunyeba. Pamutemo tinekodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge kwabuda mutongo weHigh Court. Saka Zeki yanga isingafaniri kumhanya kubudisa statement yayabudisa. Tiri kunzwa zvakare kuti vari kufamba vachitsvaka masignatories ebato redu kuti auye kuzosaina kuti tatokundwa. Kukurudzira masignatories edu kuti asaenda kunosaina zvinhu zveZeki zvikava ndezvekunyepa. Tiri kuapila kuSupreme Court. Nyaya iyi ichanoperera kuSupreme Court. Kushure mekunge zvapera kuSupreme Court ndobva tabuda budikidze kuti tiri kukwanisa here kukwikidza kana kuti hatisi kukwanisa.
Munotarisira kunge muchipikisa rini nyaya iyi kudarira muri kutaura reSupreme Court?
Pamutemo tine 15 days dzatopuwa kubva musi wa 19 January kunge tichiisa mapepa edu kudare guru reSupreme Court. Kutaura kudai so magweta edu ari mushishi kugadzirisa kuti vaendese apili yacho kuSupreme Court as soon as possible.
Iyo Zimbabwe Electoral Commission haizivi here nezvedanho renyu rekuda kupikisa
vakapinda kuti tanga taitaurira kudii kana kuti kuita sei. Zeki haina kodzero yekubudisa yayabudisa ichiziva kuti mwaka wedu nekuti toapila usati waexpire. Ndataura nekati mwaka wedu pamutemo unofanira kunge tine 15 days within which we must appeal the decision. Saka Zeki yanga isingafaniri kumhanya kunobudisa statement iyoyo ichiziva kuti 15 days hatine kodzero yekuapila hatisati tapira.
Saka Zeki maizivisa here kana maisvitsa here shoko rekupikisa kwamuri kuita zvavakaburitsa izvo?
Zeki yaziviswa nemoka redu reelections department vanyorerwa vachitaurwa kuti tsamba yavakubisa yanyanyomanya dai vakomera kusvika nhau iyi yapera kuSupreme Court. Tikabuditsawo zvakare press statement to the public tichivazivisa kuti aiwa makandidhe vedu ngaaramba ari paground achigadzirira sarudzo ruzhinji runotsigira musangano weCCC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vagadzirire kuzovhota ava makandidhesi edu achiripo pabhaloti.
Munoona here kumatare kuchibuda zvino kugutsai tichinzwawo zvakare vamwe venyu mubato menyu vachinyunyuta kuti matare edzimhosva ari muhapwa mezano PF kana kuti ari captured.
Takataura kare tikati matare ane mateya asi hatiregi kuenda kumatare. Ndava ndoo nzira iripo inofanira kunge ichiteedzerwa. Zviri kuitwa nematare hazvisizvo. Vanofanira kuteedzera zviri pamutemo voita zviri pamutemo. Saka tisaramba tichienda kumatare kuti tiratidze nyika yeZimbabwe kuti matare haana kumira mushe nebudikidzo yemajudgment akacheya maanenge achibudisa.
Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Vesangano reJob Scholar Solidarity Movement nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kukurudzira veruzhinji kuti vabude mangwana kudare neuwandu hwavo apo dare riri kutarisirwa kutura mitongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. VaScholar vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubhi. Rimwe gweta ravaScholar vaHarrison Komo vati mangwanani nenguva dza11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScholar vakatenderedza mashoko enhema. Vati masikati kuchazopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weJob Scholar Solidarity Youth Movement vaDarlington Chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru.
Isu tinotenda kuti vaJob Scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo Blessing Ali, mhuri yenge yarasikirwa namai vomusha. Iyo ndo mhosva yavari kupomedzerwa asi yakabva yachumwa ichiiswa kune vatongerwa venyika vachida kuwana chekuvasunga nazvo. Tinoona kuti hakuna munhu kodzera kuti anga ari musungwa uye asati abatwa nemhosva. Vajobusikala vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo, kwete kuti vanogara mujere kwenguva yakareba. Izvozvo mangwana vakazobatwa vasina mhosva, zorevei ivo vambogara mujere?
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vatiwo pari zvino vasikala inhapwa uye vari kutobikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva.
Vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo. Havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva. Ndo kodzero ine munhu wese pano pasi. Isi tinotoona semunhu atoseva kunyangwe mutongo waasati apiwa.
Izvi zvatsigirwa navaHerbert Chamuka vePeople's Unity Party.
Koti dzedu dziri kushanda pasi peZANU PF. ZANU PF ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu. Ende vajobusikala nguva yareba vari mujere vakagara zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare. Asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere. Saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mavajobusikala vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze. But vajobusikala vari kuya kukoti vodzosegwa mujere, vouya kukoti vodzosegwa mujere.
Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikala ari pamutemo.
Tinoremekedza zvakare kuti mutemo wenyika namatare enyika haana omba rume kana hurudza pamberi pavo. Anongotonga semutonga kunofanirwa kuitwa mutemo. Kana iri nhau yavasikala isi tinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita. Sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunziko kufambisa nyaya dzemutemo sezvinotaurwa nevamwe. Ipo pasina humbo ndinoona sekuti kungonyepa nekuda kuvanda kusere kwechikuru.
Mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaziya mbiziyambi kuStudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra. Vajobusikala avo vaimirira zengeza West mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kune vanamuzvina bhizimusi vechidiki vanoti kunyange mamiriro ezvinhu munyika asina kumira zvakanaka vachatsungirira kuti mishando yavo isaparare sezvo vari kuwaniswa nemuzinda weAmerica muZimbabwe ruzivo, mari nemikana yekuti mibato yavo yemaoko ienderere mberi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pamusangano warongwa nesangano revechidiki reHozi Innovator wekudzidzisa vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura uye vanoda kuvamba mabhizimusi, mumwe wevatungamiri vesangano iri vaLeslie Makwembere vataura nezvechinangwa chavo.
Basa redu chakatunganidza isusu kutrena mabusiness skills, kuvapa maskills kuti vanokwanisa kuumba maijia zavainavo, vozvikreetera mabasa nekukreetera mabasa vamwe. Training yedu yatiri kuita muHarare ndeye vechidiki vanosanganisa vanobva pamazera e18 years kusvika pa35. Hatisi kuzviita izvi chete muHarare chete, asi tichibva muHarare tiri kuenda zvakare kwaMutare. Tabva kwaMutare tichienda kuGweru, tabva kuGweru toenda kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo tichazopedzisira takuita the last one ichaitwa muna May inenge ichiitwa online. Iyi inenge yakusanganisira vanhu vese across all provinces.
Mumwe wechidiki angari pachirongwa ichi, Vimba Inashe Mutsvairo, anoti dzidzo yaawana ichamubatsira mubhizimusi rake.
Bhizimusi yangu nderekufambira vanhu ndichivaruka musoro. Basi wongo wakaita sevanhasi wekubatsira vechidiki vari mumabhizinesi unondibatsira pakuti ndikwanise kugadzirisa maskills andinawo nekupiwawo mamwe maskills andinokwanisa kuwana, uyezve urongwa wakaita sanhasi unobatsirawo futi kuti mushure memakombetions anenge aitwa unokwanisa kuhwinawo mari, uyezve unokwanisa kuwanawo vanhu vekuti vanokubatsira mubhizinesi rako anova tinotiwo maconnections.
Mumwe wechidiki anoti achasimbaradza bizimusi rake kana awana zvidzidzo izvi izvo zvichaitwa kusvika nechishanu chevhiki rino ndiLennon Chiwowa wekumarondera.
Ndinoshanda basa rekudhirowa maplan nezvimwe zvine chekuita nemudhuri. Ndinoshuvira kuti zvidzidzo zvandirikudzidza pano zvichandibatsira kukudza bhizinesi rangu kwandiri inini nekune nharaunda yakanditenderedza. Ndinoshuvirawo kutora pride iripo pazvicompetition atichaita tichidzidziswa zveentrepreneurship nevebusiness innovation.
Mumwe wechidiki anogara kusouthly park muHarare, Chantel Chinema, anoti nekuda kwedzidziso yaawana nhasi achakwanisa kuvamba bhizimusi richabudirira.
Business idea yangu ndeyekutanga zviemba chikadzivana vadiki. Kuuya kuprogramu inoyi kuchange kuchindibatsira nemifungo nezvikwanisiro nekundisanganisa nevanhu vangandisimudzira pakutanga bhizimusi rangu.
Chirongwa chanhasi ichi changa chakatsigirwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muno kuchitiwo sangano rekuEswatini reEdge Free nechikoro chedzidzo yepamusoro-soro chekuAmerica cheIowa pakati pemamwe masangano. Mumwe vanoshanda muchikamu chezvekubuditswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muZimbabwe, muzvare Rebecca Archer Nepa, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichitsigira kuwaniswa mikana kune vechidiki vemuZimbabwe.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Isu semuzinda tinofara kuti vechidiki vane mifungo yakanaka yekuti vasimudzire nyika yavo. Ndizvo zvinoita kuti tivatsigire. Zvakanakawo kuti havasi vekumadhorobha chete vari kuwana rubatsiro asi nevari kumamisha. Zvakakosha kuti zvirongwa zvakaita seizvi zvienderere mberi kuitira kuti tambe tichisimudzira vechidiki vemuZimbabwe.
Kudzidziswa kwezvemabhizimusi uku kwaitwa pasi pedingindira rekuwanisa ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi kune vechidiki vanoshaya mikana vekumamisha nevekumadhorobha, uye kuchaitwa zvekare munzvimbo dzinoti Bulawayo, Mutare, Gweru nepamadande Mutande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota runorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vanoti America yakagadzirira kusimudzira ukama hwayo neAfrica uye kuona kuti dunhu iri rivewo pamatare anozeva nyaya dzakakosha pasi rose. Vachitaura nevatori venhau vaine mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara, vaBlinken vati vataura navaWattara nezvekudyidzana munyaya dzezveupfumi uye kuwanisa vanhu mabasa. America inoti iri kudawo kutanga mabasa munyaya dzezveutano munyika iyi. America inonzi iri kusimbaradza ukama neIvory Coast nekuda kwekugadzikana kwayakaita munyaya dzezveupfumi uye sarudzo dziri kutarisirwa muna 2025. America iri kushushikana nekupidigurwa kwehurumende munyika dzekumawirira kweAfrica dzakavakidzana neIvory Coast dzinoti Mali, Guinea, Niger neBurkina Faso. America yati ichapa Ivory Coast nedzimwe nyika mari inosvika mamiriwe nemakumi mana nemashano emadhora kana kuti $45 million yekuunza runyararo nekugadzikana. Izvi zvasvitsa mari yapiwa dunhu iri neAmerica pamamiriwe nemazana matatu emadhora kana kuti $300 million. VaBlinken nhasi vari kuitawo musangano nemutungamiri weNigeria vaBola Tinubu uye vachataura nezvekupidigurwa kwehurumende muNiger. VaBlinken vakataurawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nezvegakavara vemunyika mavo panyaya yekusarudza yesarudzo dziri kunzi dzakabiridzirwa. Vachapeta rwendo rwavo kuAfrica nekushanyira Angola. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe.
Kushanya kwawa Anthony Blinken, Secretary of State woku nyika yeAmerica muAfrica kwakakosha zvikuru, nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira. Togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita neutano Omnika idzozo togotarisa zvekuti vari kudazve kunyaradzwa kwamabope nehondo dzaitika dziri kuitika muAfrica. Saka chinhu chakakosha zvikuru.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast neAmerica. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. Zvinhu zvakakosha zvikuru. Taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu vokuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika. Zvakanaka tazoona zvekuti vachienda kuCabo Verde zoguma vaenda kuAngola uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tinototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi hwejekerero hwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokuunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama, kwete zvokungotaura kuti tishamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza pfuma kuvanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael, Rear Admiral Daniel Hagari, vanoti mauto enyika iyi makumi maviri nemana akaurayiwa nezuro nechikwata cheHamas. Mutungamiri wehurumende eIsrael vaBenjamin Netanyahu vachiti vatanga kuongorora nyaya iyi. Aya ndiwo mauto akawandisa aurayiwa muzuva rimwe chete neHamas kubva zvatanga hondo iyi. Zvichakadaro, vePalestinian Red Crescent vanoti Israel yakabhomba muzinda wayo muKhan Yunis, vanhu vakawanda vakakuvara. Israel haina kupadivirayo panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Floor pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori. Iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakari danho rokuti vagadzirise kushaikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisinganatsi kutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu hwedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Itwa matano ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through mafiscal reforms, mamonetary reforms nemamwe mainstitutional reforms. I think tichangoramba tiri musituation ekuti mari yemuno inongoramba ichiderera in terms of value. nekuti mese ari kubhadharwa mumayuzim dollars asi kuda kuramba akabata kana kuti akachengeta anenge akutomanikizwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into my US dollars sikaizvo zvinoramba zvichiita kuti pave ne pressure pave ne demand yakanyanya yema US dollars zvinoita kuti pave ne yatingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pari zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maus dollars achona nemari yakachipa hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende dzeikachiuya yechishamira maZimbabwean dollar iwawo zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwean dollar sezvavakamboita kumashure tiri pachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeyana zvinoda kuti zvigadzirisike tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera asi izvi hazvina kuzobudirira. Munhau dzemitambo, totarisa zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Pamutambo uri kutambwa iye zvino, Gambia iri kutamba neCameroon uye zvibodzwa zviri 0-0, kuchitiwo Senegal ichitamba neGuinea zvibodzwa zviri 0-0. Nenguva dza10 manheru ano, Mauritania iri kutamba neAlgeria ukuwo Angola ichitamba neBurkina Faso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ichatambwa nhasi, Gambia iyo inotungamirwa naTom Seinfeld aimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors emuZimbabwe inosangana neCameroon iyo ichiziva kuti ikasakunda Gambia zvido zvavo zvekuenderera mberi mumakwikwi zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Cameroon chikwata chine mbiri mumitambo yenhabvu asi kukundwa kwavakaitwa neSenegal pamutambo wavo wechipiri kwakakonzera kuti vakawanda mumhuri yokwavo vagunun'une. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemitambo yenhabvu munyika yavo, Samuel Eto'o, akasoropodza kusazvipira kunoratidzwa nevatambi vechikwata chavo kunyanya avo vakakurira kumhiri vaakati vaikoshesa kodzero ravo zvikuru kupinda kuzvipira kuzvido zvechikwata chenyika.
Tombotarisa mutambo weGuinea neSenegal, munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Pane mumwe mutambo pakati penyika dzaratidza kuti ndidzo dzinogona kunetsa mumakwikwi egore rino, Guinea inosangana neSenegal pamutambo wezvikwata dzatobudirira kusvika muchikamu chinotevera. Senegal yakakunda mumitambo yayo miviri yayakatamba asi yakanyatsoratidza unyanzvi payakakunda Cameroon 3-1. Guinea iyo yakaita mangange neCameroon 1-1 yakakunda Gambia 1-0. Nekubudirira kusvika chikamu chinotevera kwezvikwata izvi, mutambo wavo wanhasi wakatarisirwa kupa mukana kuvatambi vanowanzotanga mutambo vari kunze.
Tombotarisa mutambo weBurkina Faso neAngola, munoona mutambo uyu uchizobuda zvakamira sei?
Burkina Faso ndeimwewo yezvikwata zviri kutamba mutambo wavo wanhasi zvichiziva kuti zvatoyambuka kupinda muchikamu chinouya chemakwikwi shure mokukunda Mauritania 1-0 pamutambo wavo wekutanga. Nasi Burkina Faso inosangana neAngola iyo iri kutsvaka kukunda shure mekupedza mitambo yavo yekutanga miviri ari mangange. Mune mumwe mutambo wanhasi, Algeria iyo iri kuratidza kusagona kwemakore apfuura kwakaita kuti imurudze mukombe mugore ra2019 yakatarisirwa kukunda painotamba nechikwata cheMauritania icho chinenge chichitambira kupedzisa mitambo yavo mitatu chisati chadzokera kumusha. Algeria haisati yakunda mumakwikwi yegore rino shure mokupedza mitambo yavo miviri neAngola neBurkina Faso ari mangange.
Tinotenda tandanani Zimbwa musakangano vateereri chirongwa cheLive Talk Connection na 8 PM apo tiri kutaura nevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mabasa avo vachibatsirwa nehurumende yeAmerica nevamwe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.